Tingati zviri kuitwa nematunhu izvi zvekurudzira zvizvarwa zvavo kuti vagare kudzimba vasaende kunzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, kungava kumakereke, kungava kuzvitoro kana kumabasa. Idanho rakanaka zvikuru nokuti rinobatsira kuti vanhu vasarambe vachitapurirana utachiona hweCOVID-19. Chiri kutyirwa chikuru ndechekuti tikaita vanhu vanorwara nguva imwe chete vakawanda vanoda kuiswa muzvipatara, hapana zvipatara zvakakwana. America haina zvipatara zvakakwana zvakagadzirirwa kutora vanhu vakawandisisa nguva imwe chete kuti varapwe. Asi tikati vanhu vagare kudzimba, vanhu vasarambe vachiungana, zvinobatsira kudzikisa kuspreadwa kweutachiona.
Munoona here vagari vematunhu iyaya vachitambira nekuteedzera kurudziro iyoyi?
Tichitarisa malockdowns adeclarewa kana kuti zvabvumidzwa nehurumende dzematunhu kuti vanhu vasungirwe kugara kudzimba, zviri kuzivikanwa kuti kune vamwe vari kutyora maorders iwayo. Ndosaka maona mamwe mastates vabvumidzwa naPresident Trump kuti vadeploye kana kuti vaise masoja anochengetedza mukati meAmerica anonzi National Guard. Pari zvino izvozvi tiri kuziva kuti masoja aendeswa kuWashington State, kuCalifornia nekuNew York nekune mamwe matunhu. Vatodeploya vatovako, asi vakamirira chete kuti vapiwe maofficial orders. Izvi zvichabatsira kuti mauto aya abatsire mapurisa kuenforce kana kuti kusungira kuti vanhu vagare mudzimba vasabude panze vachinoungana sevava vari kuenda kunyadza, vachinoungana munzvimbo, vamwe vachienda kumaviko, vachienda kumichato, vachienda kunofara.
Koimiwo kudunhu renyu ramugere zvinhu zvakamirawo sei?
Pari zvino mukatarisa matunhu akatenderedza Washington DC anoti Virginia, Maryland neWashington DC pachayo, vanhu vari kukurudzirwa kuti vasabude panze zviri unnecessary. Haisati yava official lockdown zvayo, asi hurumende dzematunhu kana kuti malocal governments zikuru vari kutaura kuti vanhu garai kudzimba kana musina zviri emergency zvokubuda panze kunoti mapererwa nechikafu kana kuti kurudiwa mishonga, garai kudzimba. Vari kukurudzirawo zvakare kuti vanhu vasingaite essential services ngavaregere kuenda kumabasa, vagare kudzimba.